mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 4 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri, 222.
Vakati rambai muchifaita, muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa, aenda anoshanda because takavasarudza. So ndozvakabuda kuwana.
National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate.
Tavasiya vari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko 10. Varume ava havasi mapurisa, havana kuzvitaridza kuti ndivanani. Vakatanga kuvashungurudza vari mumaoko emapurisa.
Gweta raObey Sithole rinoti vaSithole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri, 222. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nechirwere ichi. Vanhu gumi nevatanhatu ava vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe, 29. Zvichakadaro, mashoko atatambira kubva kuAfrican Union kuburikidza nebazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvisere, 158,000. Vapora vachidarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe, 67,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana mashanu nevasere, 4,508. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu, 6.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru, 1.8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu, kana kuti vadarika 385,000. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zana, kana kuti 3.1 million. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo nezuro chekuti nhengo dzebato iri dzidzokere kumatare eHouse of Assembly neSenate mushure mokumboramwa kuenda dzichinyunyuta nemutongo wedare repamusoro wekuti bato reMDCT riri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rine mvumo yokudzinga mumatare aya nhengo dzaro. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe divi ravo, sezvo vakange vambovimbisa kuti vose vanenge vasina kuenda kudare nechipiri vaizodzingwa. Vazhinji havana kuenda kudare iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende kuti tinzwe zviri kuitika.
Chinhu chekutanga chabuda musangano wedu kunyunyuta kwe vanhu vauya kumusangano pamusoro pekutotwa nekukuvadzwa kwakaita vanasikana vanomiririra musangano wedu weYouth Assembly vanosanganisira ivo Honorable Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marowa. Vana vakabatwa sekuziva kwamunoita National Council isipo. So varatidza kutyakamadzeka chaizvo kuti mushure mekunge vakuvadzwa kudai ndo vatove vanhu vasungwa. Chechipiri ndechekuti chairperson weyouth anga akasungwa azosvikawo zvakare meeting iri pakati abudiswa on bail, then tava briefo nekusungwa kwaitwa gweta redu guru advocate Tabani Mbovu.
Ko mataurawo here nyaya yechirwere checovid charura munyika ichi?
Varatidzawo kunyuta madelegates nenyaya yecorruption yatekeshera munyika. Munoziva kuba kuri kuitwa mari dzecovid nekusabuda pachena kuri kuita hurumende kuti mari yakanga yakapromiswa vanhu yekuti vanhu vararame vabatsirike vari mumaebheni vakanga vambotanga vapromiswa ma200 vakazopromiswa ma300. Imari yaisazikanwa kuti yakamera makumbo here uye iri kupi. Asi vanhu vari kuramba vachitambudzika vari mudzimba mavakagara vasingakwanisi kuenda kumabasa kuti vanozviriritira, kunyanyanyanya vanhu vanoita mabasa emaoko. Munoziva kuti the past 2 days mapurisa ari kurova vanhu vachidzosera vanhu kupi kudzimba kuti vanogara mudzimba. Saka tinoda kuti mari iyoyo dai yabuda nekukasira vanhu vakwanisa kunge vari vanhu vari kubatsirika mugara kwavari kuita. Nyaya yecovid taona mazuva apera chirwere ichi chiri kunge chaakuti wedzerei muHarare muno nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinoramba tichingokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatibatanei chirwere ichi chisapararire. Then sangano wedu wazotarisawo nyaya yeconstitution, kuvhumwa kuri kuitwa constitution mainge une zvakaitwa navamudhenda kuparlament.
Ende zvipi zvimungatsanangura?
Zvekuti vanoshandisa mutemo usiriwo kudzinga vamiriri vedu muparlament vachishandisa tsamba yakabva kune bato rinonzi MDCT rinova bato risina kana kumbobvira rakasponsa maMP edu. Asi vanhu varatidzowo zvakare kufarira judgment yakapiwa navachitapi yekuti vachitapi vakaonawo kuti vakatenderana nepfungwa dzedu dzekuti MDC Alliance is a political party.
Vakawanda vanga vachida kunzwa nyaya yenhengo dzedare reparamende dzamanga mamboti dzimbomira kuenda. Pakabuda chisungo chekuti kudi
maMP vakumbodzokera kubasa. Izvi zvinhu zvakabuda maconsultations atakaita throughout Zimbabwe. Muchayeuka kuti patakavamisa tichiti takumbodzokera kuwanhu. So patatenderera maconstituents kwakabuda pfungwa dzakasiyana siyana. But vazhinji vakati rambai muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa aenda anoshanda because takavasarudza. So ndozvakabuda kuwanhu.
Imi muri kukwidzawo here mutongo wakapiwa wekuti vamonzora na muzvare kupi vanokwanisa kukudzingai mudare reparamende? Muzviri kufamba sei?
Hongu tese tiri vana tanotura nyaya yedu kumatare nekuti zvinhu zvakaitikwa naSpeaker of Parliament zvinhu zviri kunze kwemutemo. Takadzingwa nebato rinonzi MDCT, bato risina kuti sarudza kuti tiende nesu kuparlament. Vanhu havana kuvhotera bato iri. Mukatotarisawo bato irori ibato risina kana constitution. Hatisati tamboona kana constitution yakanzi MDCT. Makaona pamapepa anga ari kuSupreme Court hapatorina kana constitution MDCT. So bato irori harina inotonzi local stand yanga ichingotaurwa mazuva ekupera because harizi bato. Nickname inoshandiswa yaishandiswa nebato raimbonge richikukwidza nguva yapera.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wevechidiki muMDC Alliance vaObesi Tole nezuro vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gweta ravasitole vaObesi Shava vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vataurira Studio 7 kuti vasitole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa izvo vanoti vakazivisa dare redzimhosva. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo.
Takaenda kudare redzimhosva nezuro tikapinda pamberi dare ramutongi vamugwagwa zvichakaro vaobestole vakapuwa bail yekuti vange vachimirira kutongwa kwavo vachibva kunze asi pane kunyunyuta nemabatirwo akaitwa nemapurisa kwatakaudzawo dare rezimhosva.
Kana muchiti mabatirwo avakaitwa nemapurisa, chii chakaitika Mr. Shava?
Tabva kumapurisa tavasiya vari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuita gumi. Varume ava havasi mapurisa, havana kuzvitaridza kuti ndivanani. Vakatanga kuvashungurudza vari momo maoko emapurisa vachivabvunza mibvunzo inotyisa yakati sei kuti munogarepi kana mauya kuno kuHarare, hotera dzamunombopindana madziri ndedzipi, munogonwira kupi, hama dzenyu neshamwari dzenyu ndedzipi, zvekare magweta enyu ndanaani, tipei kuti vanogarepi. Zvinova zvunhu zvinoshukurudza kunyanyanyanya mazuva ano vanhu pavari kubatwa nevanhu vasingazivikanwi, vanhu vachirohwa, vanhu vachinyangariswa. Zvinotyisa kuti munhu ari mumaoko emapurisa abvunzwe mibvunzo yakadaro nevanhu vasingazivikanwa.
Vakarohwa here kana kuti vakangovhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka?
Havana kurohwa, vakavhundusirwa vachivhunzwa mibvunzo isina kunaka nevanhu vavasingazivi kuti vanobvepi. Takaudza dare rezimhosva nezuru rikati nyaya iyoyo ngaongororwe zvizivikanwe kuti vanhu ava vanaani vakapinda mumapurisa, zvekare sei mapurisa akavapa mvumo yekuti vashungurudze obeistole.
Pari zvino vastole vari kupi?
Pari zvino vari kumba mushure mokunge vapuwa bedo nezoro mutongi. Vakanzi vabhadhare 1000 RTGS, vakanzi vasarendewo pasipoti yavo, vakanzi vachizinoripota mapurisa every 2 weeks.
Saka vanzi vadzoke kudare redzimhosva rini?
Tiri kudzokera kudare redzimhosva musi wa18 August 2020.
Avo vange vari gweta rabaobeisitole vaobei Shava vanoshandawo neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vamwe vevanhu vakachengetedzwa paBelvedere Teachers College muHarare mushure mekunge vadzokera kumusha munguva ino yecoronavirus vanoti vari kushishikana nekugariswa kwavari kuitwa panzvimbo iyi vasati vapiwa zvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere cheCOVID-19 icho chinokonzerwa neutachiona hwecoronavirus. Mumwe wevanhu vataura neStudio 7 anoti chiri kunyanya kuvadya pfungwa ndechekuti zvakabuda mukuvhenekwa uku zviri kuuya zvishoma zvishoma. Munhu uyo atya kudomwa nezita, anoti chiri kunyanya kuvashusha ndechekuti vari kungosangana nevamwe vanhu vanogona kunge vaine utachiona vari panzvimbo iyi sezvo vasiri kutevedzera mitemo yekuti vanhu vasaungana. Vamwe vevanhu vari pachikoro ichi vanonzi vagarapo kwemazuva anodarika 30 vakangomirira. Studio 7 yakundikana kubata vebazi rezveutano pamwe chete naDr. Prosper Chonzi, avo vari kutungamira kudzivirirwa kwecoronavirus mudunhu reHarare, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemugari wepaBelvedere Quarantine Center uyo asina kuda kudomwa nezita.
Saiko zvino tikabvisa 11 vaivai havane 3 vari positive, tiri kunosara tine 41. Saka tiri kuti pasara vanhu 42 ivavo ndovane maresults asati abuda. We don't know yet kuti maresults achabuda sei. The social worker who is currently at the position vakutongosvika today wasaying kana mune hama dzenyu dziri kunze uko dzinogona nge dzine simba ungadzichiita zvadziri kukwanisa kuita, pamwe zvinogona kuita kuti maresults enyu abude, because he has been following the results achikufona achiita sei hapana kana result yabuda. Saka iye anga akutoshava kuti zvinondoita seiwo, handichazivi kuti how best can I deal kana kuti wozviita sei kuti maresults iwayo abude. Saka ndomamirira akaita situation yeBelvedere. Vamwe takutosvika ma40 days tiripo.
Mamboedzawo here kuti muwane tsananguro pamusoro penyaya iyoyi kuti munzwisise kuti zvakamira sei?
Hapana kana anything chiri kutaurwa. We tried wefoni ukambonzi fonera yani maskati na pofonera Dr. Jones wakati fuwada ya mazita wefoni names to Dr. Jones itapeza kuwa fuwada mazita acho hapana kana chinchingu hii anything chawaita mtry to follow up chwa fonera wangu wa singa chada wefoni yao saka aticha zivuto basirika si because it's been close to 40 days anjia zivuti kwara dena ichibusha mtu anjote marzaus after 40 days lupa kwara ndai wasn't positive. I mean, that disease will last long. Even when we don't say, we really don't know. And we are scared because we are mixed up, like what I said. We are mixed up, like what I said. But the situation, we are being traumatized.
Wana marizawusa ashirakiza utivari COVID-19 positive.
Pani wano achu ari positive wa ruta uwa. Kusha msa nizuguti akanza ari positive. Nizuru waka sukira wakara rapo. Asukira alipa pana action ya toho. Mwajo is just fit apana kufa. Iko zuna atuwa ni 33 days ya alipo. Pa 33 days ya achu. Anaga na flu ya harukunzo anana pa harukunzo. Harukunzo ari positive. Then pani wangu wacho futi. Pane 3 months were positive, but pane ma 34 days. Vari pa hapo fedia quarantine center. For 34 days, apana kana ambeta flu, apana ambeta any symptom. Vari kunzi mazoza wabudari positive. Kwa wataka wabudari positive. Don't know when was that. Vari ko. And we are waiting to know what it was say. Mwacha nga ripo the wolf. Yesterday, na nasa askera ripo. Saka atisikucha siuti chiche kunya zotura nchimbo. Na wakati wakara sama zaozi risa kwa wakungu driver wangu kumba ila wakati wa jinyiba chanzu zaozi is this true muna anu mbozi marzaozi negative ozonzi positive
uyo anga aru mumwe wevanu waka gari swa pa Belvedere quarantine center asina kudaku domanesita ari parunare na jonga kandemiri we studio 7 Tarisa shirimu mapepa nao anasi. Mukroniko ume mushandi we Zimbabwe Revenue Authority Semkelwe Maposa nezuro akatungirwa kugara mujeri kwe makore gumine mana mushure mukwani kwa aine mosha yokupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo motikari makumi matatu nepfumbamwe izvo zvakakonzera kuti zimura irasikirwe nemari inopfuura zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu emadhora ekuAmerica $530,000. Padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanyora kuti nezuro mapurisa akarambidza vatsigiri vezanupf kuti vanoratidzira pamuzinda weAmerica muZimbabwe pamusoro pekuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema mudunhu reMinnesota muAmerica. MuNewsday mune nyaya yavatavani mupofu avo vakabudiswa muusungwa mushure mokupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ziwa zvangu sezviri kuitwa president yekuchamisa ndikuona zviri zvine zvinorwadza zvikuru sei asi ndinoziva zvangu kuti anebhora ndiano mako ndinongoramba chingoti chamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka tinoramba tinewo chamisa nyango wakabuda mupati yacho iyoyo wakafuma imwe tinoramba tinewo kusvika ofi pamberi nechamisa chete chete
Murisei pa studio apo kuno kuzimzim hey takwara nzara namo ne kugara mumba lockdown izvi zvakaoma pasei pa America
Makadeni vashamara ari pa studio 7 iyo ini ndongodawo kuvhunzawo kuti pamaboda tichavhurirwa rini Nekuti vana vedu vava kutambura kuomba. Esi tiri kutambura nevana vari kutambura zvekuti hatina nevana havana zvekudya mukuomba. Dai mavhurawo magedhe tiwanewo kubudawo nezvemari kuti ndomutsamutsa vana. Esi tiri kure nemadhorobha.
Moroi moroi pa studio toko kwazi saine mfaro. Ini nyaya yangu iri pakuti. Vamuna angagwa. Chemu yawe kuti anga yakuda kutopera vari mu office. Kana nechine kumeso chaitwa handichioni mbomu, handichioni. Chavari bizi kunesana na chamisa, asingatombozikanwe hake chamisa. Varudo kukwiza wanga ndio maposition acho. Na hii Zimbabwe ya, yakaroiwa ere kutongamirwa nevanhu vasina kana vasina mwari kudai. Anga wati itiro maserious. Zitandini lazi. Zimjombe.
Manero akanaka, manero akanaka pa Studio 7 apo wana jonga natanonoka wande. Aiwa tinokutenda ine nhau dzamunotipa. Aiwa tinotenda chaizvo. Ndakanotida kungotaurawo pamusoro penyaya iri kuitika muZimbabwe. Iyo inogara iri kutaurwa misi nenguva yekunzi dhora reZimbabwe riri kudonha zuva nezuva. Aiwa hazvisavashamise kana kuvavhundutsa kudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Hazvibatsiri kuramba vari kugadzira mari every month kana pagore rega rega vari kugadzira mari itsva. Vari kunzvenga pane musoro wenyaya, pane musoro wenyuka, ngavangorova musoro wenyuka kana vachida kuti mari yavo iite simba. Chinhu chekutanga ngavateedzere kodzero dzevanhu, varege kutonga nedemo zvavari kuita zvemutsimba zvenharo, vachibhloka vanhu kupinda mumatawuni vachivhara madhemo. Chechipiri ngavagadzire ikonomi pekutanga idzokere payakanga ina Ian Smith. Vakagadzira ikonomi mari yavo inobva yaita value. Ndinotenda hangu kuti nemashoko andiri kutaura ndiri muno muSouth Africa muMpumalanga eMelo.
Mangwanani vasitepfenyuro veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndine mubvunzo kuhurumende yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe nemajaji eZimbabwe. Ndino munoreva here imimi kuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vanhu veMDC Alliance? Munoreva here imimi kuti vanhu vari kutadza muZimbabwe zvakanyanyisisa vanhu veMDC Alliance? Moreva here imimi kuti vanhu vese veZANU PF, ingirozi, mapasta, mafundisi, maelder, mabishopi, havana kana kutadza kwavari kutomboita? Nekuti hatisati tamboona kana munhu mumwe chete weZANU PF akasungwa, but tinongoona vanhu veMDC chete ndova kuita sevakagadzirwa matare. Mapurisa eZimbabwe matiwanzira. Zita ndinoitwa baba Eva ndipa Johnny
pa Studio 7. Pa Studio 7 makadi zvenyu. Muri kumhoriswa naSipamusipambi paSouth Africa paGauteng. Ini ndinongori zvangu neshoko rimwe chete randinongoda kundingotaura pamusoro pehurumende yedu. Shuwa, mungandiudzawo here kuti vanhu vanogariswa muquarantine for more than 21. Izvo chinangwa chavo chavanoda kuita ipapa ndechekuti vanhu vese vari kubva kudiaspora ivo vanongofungidzira kuti kana tikavati vabhadhare $65 apa tawana mari, nekuti iyo yava hurumende pachaya iyo hurumende yedu yava stranded kuti iwane forex. Ndosaka muchiona ichiti ikatesta vanhu vashoma shoma yoramba vamwe varimo mumakorandeni inenge ichida kuvarwadzisa kuti vabudise mari. Saka handine urombo nehurumende yakaita sei, dai yaita hurumende ine tisina vanhu. Otherwise mumwe munhu aingogona kungozviita anoregerei ndingobudisa hangu kamari kangu nditestiwe. Kwete zvavari kuita izvi zvokuti zvokuda kubata vanhu muhuro, kudzipa vanhu muhuro, hai hurumende yapererwa shuwa. Hai, haisi hurumende yavanhu shuwa, hai ihurumende yanyura chaiko, yapinda mugungwa chaiko, yanyura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika muhurumende yavaDonald Trump va James Mattis avo vakasiya basa makore maviri apfuura vataura kekutanga vachishora va Trump vachiti vashatirwa nekukashamadzwa nezvakaitwa nava Trump nehurumende yavo kuvanhu vairatidzira. Vanhu vazhinji mumatunhu mazhinji eAmerica vachiri pakati pekuratidzira kuurawa kweumwe murume wechitema George Floyd nemapurisa echichena. Vanhu vairatidzira pacho nemuzinda weWhite House muWashington DC vakadirwa hutsi hunokachikidza vakadzingwa pavakange vakaungana kuti vaTrump vambobuda mavakange vakawandiswa. VaMattis vati, pandakapinda muchiuto makore makumi mashanu apfuura ndakatora miko yokutsigira nokuchengetedza bumbiro remutemo. Handina kumbofunga kuti mauto akatoreswawo mhiko iyi vangazomanikidzwa kutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo. VaMattis vaenderera mberi vachiti, Donald Trump ndiye mutungamiri weAmerica wekutanga muupenyu hwangu hwese, asina hanya nekubatanidza vanhu asi ari kuparadzanisa vanhu. Kushora vaTrump kwaitwa navaMattis kunokashamadza vazhinji nekuti kubva zvavasiya basa pasi pavaTrump vange vasingatauri kana chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaTrump nehurumende yavo. VaMattis vati kutarisa zviri kuitwa navaTrump kuvanhu nekuvatyorera kodzero dzavo kwavasvitsa pavasingagoni kuramba vakanyarara. Kare kambo kanobva ku Four Brothers, Rudo Imoto. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri, 222. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate. Gweta romutungamiri wevechidiki muMDC Alliance rinoti vaObese Tole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Tashvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.